chinonzi MOPA Church, Maintenance of Peace and Order, ndochimutemo chakaora chitori worse than mutemo weposa kana kuti Loma, Law and Order Maintenance Act. Mukatarisa chekutanga chinotobvisa dzimwe nzvimbo. Pane dzimwe nzvimbo dzekutonza mutoita mademonstration. Vanoziva Harare, Africa Unity Square inotonza haibvunzi kuita demonstration because iri padhuze neparliament. Kupe kurotomoka ikoko. Inotaura zvezvakare chimutemo ichochechi kuti mapurisa akunzi kana pashata daidzai masoja. Saka the militarization of policing in Zimbabwe. We don't want that. Only mapurisa ndoanoita basa rechipurisa rekuchengeta mutemo. Izvi kuda kupa excuse kuti vanhu vaurayane, hatibvumirani nazvo izvi. Chechitatu, munhu wese akunzi famba nechitupa, ukaonekwa usina chitupa, imhosva, kutadzoka munguva yana Rhodesia, nguva yana Southern Rhodesia. Chechina, tinonyanyonetsa pamutemo, mutemo uyu uri kuconcentrate on law and order. Whereas chinofanira kunge chichicelebratewa chichiprotectwa ikodzero yemunhu yekudemonstrator nekuratidzira nekufamba iri musection 59. So the whole mutemo wemopa chinhu chakaora.
Asi munokwanisa here kuti pavandudzwe zvinhu apa sezvo muri vashoma mudare reparamende kudai?
Mukoma Blessing tinoruma. Muri kuona marumira tiri kuita kupublic accounts committee uku. Ushoma hauna basa, uwanda hauna basa. Chakakosha is how effective are you? The Public Accounts Committee has demonstrated that style. Rovana neva mnenyaya dzezinara. Maona kwa kurizainwa maboda achingwa achingwa. Muchaona ma report, akichapa ma report. Ministry of Finance, ma report over a reserve bank. So kuwanda, hakuna kuwanda. Makawana zotaka ita muswa 21, tishirwisa budget. Taka zorara kuma muswa 22 December, tishirwisa budget. Taka bisa zakawanda, zaisabiyo nevani. So kuwanda, kusiriko kunoita count, what counts is the excellence of ideas, and MDC to the excellency of ideas.